Rave gore vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba? Zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto, izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu. Asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino, zvinhu zvakatanga zvakare kusunga, zvinhu zvichishayikwa muzvitoro, mari yekunze ichinetsa kuwana, mafuta edzimotokari achishayikwa. Izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona. Boka reZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi waGumi guru gore rino, kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vaMugabe pachigaro, vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatove yekuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tingati chakaitika pakaita vimbo yekuti paizova neshanduko, asi takatarisa kuti gore rapera hapana chatati taona chashanduka. Zvinhu zvichakaomera vana veZimbabwe zvinongwa pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa, vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nekuti officially tiri kunzwa kuti ikonomi iri kuita zvakanaka, asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems dziri kuitika dzimwe nguva zvinobodzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu, izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi 12 iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwaMugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kunana Bulawayo, kunana Gwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvokuti vaMugabe ndo vakanga vakasunga zvinhu mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.